vachitaura nevatori venhau muHarare nezuro, muzvare majoni vakati pavanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika zviuru makumi matatu nezvishanu muHarare West. Kune vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu vakanyoresa kero dzisipo. Vakatiwo ongororo yavo inoratidzawo kuti kune vakweguri vapfumbamwe vaviri vavo vaine kero dzisipo.
Kune chinoti netsei pavota zero yeHarare West. Pa 35,984 pane maadress 2,622 asinganzwisisiki, asingasvikiki. Kati maadress ekuti ukatoda kuti upabva kaitire pamba ipapo unototadza nekuti haana zvaanonyatsoreva. Akawanda zvinoti zvisingafadzi, zvinoti netsei. Chekuti pavoters roll yeHarare West pane vanhu vanokwana kusvika 9 vane mazera anopfuura 90 years old. Saka maererano nezvaibuda musarudzo dzakapfuura nemavoters roll ekare kunyanya ya 2013 yakanga ine vanhu vainzi vakazvarwa musi wa 1 January 1901 vakawanda chaizvo.
Muzvare majomi vakaratidza kunyunyuta nenzvimbo dzekuvhotera dziri kure nevagari vemudunhu reHarare West.
Asi chimwe chandakaona chakanditi netsei pavoters roll yeHarare West chekuti kune maadress mamwe mairi airatidza kuti aasi echokwadi, akanyepwa. Pane maadress mairi, imwe panhamba 17 Fifth Avenue Maple Lane. Address iri akanyorwa ichinzi ndeyemukwikwidza ari kukwikwidza senhengo yeparamendi weMDC Alliance. Imwe yacho zvakare 17 Fourth Avenue Maple Lane akada kungotifana neyemaadress aya. Asi iri yakanyorwako ichinzi ndeyemukwikwidzi weAlliance kuta councillor weward 16. Izvi zvinhu zvinoti netsei pane chokwadi chinofanirwa kunge chiri muzvekuvhota pane zvese, pakunyoresa kuvhota, pakuvhota kwacho. Zvinhu zvinongoti netsei zvinoda kuti zvigotariswa.
Asi muzvare majoni vakakurudzira vagari vemuHarare West kuti vashingirire kufamba vachienda kunovhota kunzvimbo dzakatarwa nezei kunyange hazvo dziri kure nekwavanogara.
Ndichikuedza kukurumidza kurukura nezei kuti idzose painosiyiwa nekwapoling station. Asi zvikatadza tinokumbira chaizvo nekuyambira kuti vavhoti vakarejistrwa ipapo. Ndapota endai shingirirai mirire kunovhura nekuti vhoti ikodzero yenyu yemunoziva kukosha kwayo.
Muzvare majome vakatiwo zvakakosha kuti ZEC inzwewo zvichemo zvevari kukwikwidza vakazvimirira, sezvo zvichemo izvi zvakangofanana nezvichemo zviri kugadziriswa neZEC mushure mekunge yagara pasi nemapato makuru.
Ndikati sangano rakaitwa nemakandidati vari kukwikwidza sarudzo dzemuswa 30 July semaindependent muNational Assembly yeParliament takaona kuti zvinotibetsera isusu semaindependent candidates kuti tikwikwidze election iwo zvakanaka, zvine jekerere, zvine uchechetere. Kana ZEC ikationawo sevakwikwidzi vakaenzanawo nemapato ezvematongerwo enyika.
Muzvara majomi vanoti vakasarudza kukwikwidza vakazvimirira mushure mekunge vaona kuti sarudzo yeprimary mubato ravo munguva iyi reMDCT inotungamirwa navanelson Chamisa yainge isina kumira zvakanaka sezvo paive nekupindira kwevamwe. Ndakamirira studio 7 kumilton park, ndini Kiri Mudzamiri.